A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on June 26th, 2019, and this is Live Talk.
And my name is Jonga Kandemiri with my colleague
Chris Gandhi. Yes, Jonga. Tonight on Live Talk, we are talking about the ban of the use of foreign currency and the reintroduction of the Zimbabwe dollar that was abandoned in 2009 due to hyperinflation.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930 and 15460 kilohertz shortwave from Monday through Friday at 8 p.m.
And remember that on the internet you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voindebele.com.
Yes, Zimbabwe, thanks once again for joining us. You are listening to Studio 7 Live Talk, and this evening we are talking about the abandoning of the use of foreign currency.
In 2009, Zimbabwe adopted the use of the US dollar, the South African rand, the Botswana pula, and other currencies.
However, on Monday, the government gazetted a statutory instrument reinstating the use of the Zimbabwe dollar and banning the use of foreign currency for local trading.
The diaspora has faced the new regulations with speculation, even though their remittances are still being issued out in the United States dollars.
To those in Zimbabwe, are you receiving your remittances from the diaspora in United States dollars or Zimbabwe dollar?
To join the show right now and tell us about these changes, please call us as we are waiting for you. The show is yours. And please note that we are live streaming this show right now on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndewele.
Let's talk. If you wish to join the show right now, phone us directly on +1 202-619-2077 and we'll call you right back. The number again, +1 202-619-2077.
Number ziri kutaura nemwe wangu na Chris Gandhi, 001-202-619-2077. Makangobaya idzodzo tobvata kufonerai kuti mupinde muchirongwa. Nhasi tiri kukurukura nezvemutemo mutsva wakadzikwa nemusi wemuvhuro neReserve Bank, wakaziviswa neReserve Bank of Zimbabwe, uchinzi Statutory Instrument 142 of 2019. Mutemo uyu uri kumisa kana kurambidza kushandiswa kwemari dzekunze. Tinoyeuka tose kuti muna 2009 Zimbabwe yakadzikawo mutemo wanga wakubvumidza kushandiswa kwemari dzekunze. Ndafunga dzaidarika gumi kana dzaasiri gumi nerimwe chete. Dzaisanganisira mari yekuAmerica, US dollar, inoyanga iriyo pamusoro munyaya dzemashandisirwo emari dzekunze, koita British pound, koita Botswana pula, South African rand, nemari dzakaita sana Indian rupee nedzimwe dzadzichinzi dzinoshandiswa mumari dzadzichibvumidzwa kutambirwa munyika. Asi kubva nemuvhuro, mari idzodzo hadzichakwanisanga dzichitenga muZimbabwe. Asi dzichiri kushandiswa nemukana wekuti mukatumira hama dzenyu mari, vanonzi vanonopiwa mari idzodzo kunana Western Union nemamwe manzvimbo dzinoshandisa kuti munge muchinotora mari, matumira mari. Voenda nadzo kumabhanga kana kumabureaus de change kwanonochinja. Wopiwa mari yemunyika wozonotenga. Asi hanzi zvakaitawo semitero mimwe yekuti matenga chinhu kunze, vachiri kutarisira kuti munobhadhara nemari yekunze, US dollar. Kana kuti kana muda kutenga matikiti endege, munotarisirwa kutenga nemari yekunze. Saka mari yekunze ichiri kushanda. Asi mbvunzo wangawo nevanhu vakawanda vari kunze kwenyika ndewekuti mari iyoyo kana taitumira kumusha ichiri kuwanikwa here iri muUS dollar sezvara tichitarisira. Vakawanda vatataura navo nhasi vari kutaiwa vakwanisa kuwana mari dzakatumirwa nehama neshamwari kubva kunze dziri muUS dollar. Chasara ndechekuti vazoendawo kumabhanga onoona kuti yavanozenge vachinja vachiwana ichatenga here chinhu chaachitarisirwa kunge dai chaachatengwa muchishandisa US dollar. Ndezvatichada kuti tikurukure tichinzwa pachirongwa, Chris.
Yebo Jonga, yi labalaleli siyadivana njalo kuhlelo lwethu Live Talk Diaspora Forum. Lamhlanje ke sixoxa ngodaba lwemali. Ye, siyazi kubana kusukela ngomvulo uhulumende uthena imali esizasetshenziswa ezitolo sokuzaba lidola leZimbabwe. Ye, siyazi lilelinye igama ibond phela. Ye, yilo lisasetshenziswa eZimbabwe. Ye, kunjalo ke abantu kodwa kade bengazwisisi ukuthi kuhamba kanjani. Lakathe sabazwisisa abaningi. Ye, umthetho lo ungani akukhona okuningi okulokho abantu besafuna ukuthi bakuzwisise. Okufana ke lokuthi ungathunyelwa imali nxa usekhaya ivela emazweni. Imali yakhona uyayiphiwa uluhlobo bani. Hayi, esesixoxe labo abathunyelwe bathi bona bayithola i-United States dollar, i-Greenback. Ye, ethiwa i-USA ngabaningi. Ye, yiko ke esixoxa ngakho Jonga lamhlanje sizwa kuthiwa sesilomnxuswa wethu oqhakathekileyo esinxuse lamhlanje ke Isabel Judith Dlamini. Siyakwamukela kuhlelo. Yebo Madlamini.
Ya yebo olinjani baba?
Yes, siyaphila. Yes, siyakwamukela kuhlelo ngilomunye wami lapha uJonga Kandemiri. Jonga.
Yes, welcome Miss Dlamini.
Yeah, ngiyabonga.
Yes.
Yes. So, uzabamba indimi zombili yini isilungu la so siyangena.
Is that Shona? Speaking in English, yes, if you can understand me.
And Shona.
I can speak English if you want me to speak English.
We speak even Shona if you can.
Eh, kana mishita kuti nditaure, ino taura.
Kana sign language futhi. Thank you so much, tinotenda.
Eh, nani wandinotenda?
Yeah, the first question, siyaqala ngesilungu sizathi sesibuya kulimi lesiNdebele. Can you tell us, Ms. Dlamini, what has been your reaction after hearing about this new statutory instrument that makes it illegal for people to use money other than local currency to buy within the country? Of course, if you are buying an airline ticket and so forth, you are allowed to use the foreign currency. But what has been your reaction after hearing this?
It's really difficult because even right now, we still want to send money. Like, for instance, I'm building, I want to send money. But like now, if they say that, you know, they can't use the U.S. dollars, it become like an obstacle. Right now, my brother is serious ill, and then I've been sending money. But right now, if they say that they can't take U.S. dollars, it's a challenge, it's a stressful situation. And then thinking about our family back home who has been really struggling, and then it's really difficult because we are here to support our families. But if we can't send money to them, and then even right now we don't have confidence in this new currency because we don't know it, whether they will say 1:1 like they said before. Maybe it's not even 1:1. So I think it's really difficult time at the moment.
Tichitarisa nyaya idzo dzemari, vazhinji vari kunze kwenyika, vanga vachitarisira kuti ukatumira mari US dollar tombo pasi muenzaniso, kana kuti British pound, asi kumusha ichizotorwa iri US dollar. Zvinhu zvaunga uchitenga, unga uchikwanisa kutenga zvinhu zvakawanda. Tirikunzwa izvinezvo kuti mitengo inenge iri kutengeswa zvinhu iyo ine mari yemunyika, mitengo yakapetuka zvakanyanya kana kuti yakakwira zvakanyanya zvekuti chachitengwa ne US rimwe chete, dollar rimwe chete, kuti uchitenge kana dai tikati nhasi rate yanga iri 1:6, uchitenge ne 6 RTGS dollar kana bond, chine chakuita kana $12. Munoti nekuzokwidzwa zvakanyanya kwemitengo uku?
I think he uses Zagaoma because vanoti vanoenda mangwana chinenge chiri dollar, mangwana $12. Vanhu mari vanoiwana ipi? Saka isitenge chida chini chiri stepo. I think he uses ruto kanganisa vanhu musoro.
Yeah, zvakaoma zvechokwadi. Kunzi masivili.
Yes, inokuno kutafirwa you know, because in Nina, I'm the Bradford chair, lady community. Tafiro ikoko, like one of our members, Barogenda Gumba. Even years, no, total, Chitumire Mari, Tibatire, Bafiro Kokumusha, Chituna, Chinenge, Chifandra Genda Gumba. Sagazinukana Zadai Sos, Rutonetsa, Rutonetsa Isus Kunoko, Chinetsa Ban Kumusha as well.
Manje. Nga usithi kuyahlupha uya uthi kuyini kakhulu okuhluphayo njengoba kuthiwa kona lingahamba le mali khona ngale kumbe ngama pounds lafika liwatshintshe
singafika siwatshintshe nxa sesifunga ukuthi sibhadale abantu nxa sebefuna ukuthi bebhadale abasekhaya ngoba ama colleagues am abasebenzayo abanye basebenza ebank bahola ama 500 bond. Bengayi change 500 pound lay $75, but nxa sebe booki ama flights kwafa ukuthi be booki ngama US dollars. So ikuthi nxa besithi ama US dollars baza abantu bazabona ku.
Okay, hayi kunzima kakhulu. Yes, sikhuluma nje siyazi sabalaleli ukubana kulomdlalo umdlalo odlalwayo we-AFCON ophakathi kweZimbabwe leUganda jonga ungatshela abalaleli uthi so
hanzi na Chris Ndimbo kuzivisa yena zvemutambo uri pakati peZimbabwe Warriors neUganda Cranes mutambo pari zvino uri pamangange 1-1. Ndinoimba kuti pane maminutes angaita makumi mashanu nemana 54 minutes dzemutambo watambwa. Tingati va musecond half asi zvinhu zvinenge zviri kuti zvichienda uku vakawanda vari kutarisira kuti Zimbabwe ichakunda zvinove zvandiri kutarisirawo ini nemumwe wangu Chris kunoku.
Ye jonga siyatemba kakhulu kuti kuzava njalo ye. Sibuyele kuwe Madlamini, ungasitshela ukuthi wena ngodaba lona lolu olwemali ikakhulu njengabantu njengomuntu ose Britain kona ngapho kuyakhathaza yini ukuthi uthumele imali abantu bayithole njengoba ungumuntu oyakuthumeza ekhaya akusitshela ukuthi wena obathumeleyo bathi bayithole njani.
Ngalo ngale umvulo loqalisileyo kathe sibe ngakwazi ukuthi kuzaba njani, but lezi nsuku ezidlulileyo bekulula ukuthi ithumeze ku-World Remit ngoba ngikhaya kuselupane, so abazali bami baselupane lo babo mdala lo babo omncane yabona ingxenye ulalele kathe usetholotsho. So abantu ababesemaphandleni kabayenelisi lokuthi beyithathe imali yakhona lapho kumabhenki, amabhenki akhona bengelamali beze behambe koBulawayo, bethi bangayithatha koBulawayo nxa sephendiwa ngapho ingama-US dollar, lakho bekunzima ukuthi bebuye bethenge ngoba abantu besesaba ukuthi bengalitshintshi i-US dollar libe libhondi. Ibhondi kusasa liyawa, insuku zonke liyawa. So ibhondi lakhona kalithembekanga la. Ngoba namhla into kungathiwa i-10 bond ulitshintshi i-US dollar kusasa into leyani yabe siyi-20 bond.
Jonga.
And also, Ms. Lamini, many Zimbabweans in the diaspora, they have properties back home. And in this case, rentals will be in local currency. What do you make of that?
I think that would be really difficult because I know one friend of mine that is here. She has properties back there, which means if she changes money, that's really nothing. It's really difficult. It's like all those things, they come to nothing because if you change that money, you can't come and help anyone here.
Mm-hmm.
Or at least those houses, they are more expensive.
Mm.
So for them to change the money and bring it here in Britain, that's really a loss.
Mm. And also, I'm not sure whether people will be allowed to send out US dollars from Zimbabwe, from the country.
That was banned
a long time ago.
Mm-hmm.
And, you know, I was just Davunza Muzare, Isabel Judith Lamini, Vanoe Sash Garwe Bradford Community, United Kingdom, Nezo Kutu Wakawanda, Warukunze Kwenyika, vane dzimba dzavanga vachi rendesa kana kuti dziri kurojeswa kuZimbabwe. Tinoziva here kuti kugara nekugara vazhinji vanga vachipiwawo mari dzemaRTGS nemabond, asi iye zvino sezvo wava mutemo wekutongoti hapana anonga achichaja rendi nemari yekunze, zvaakureva kuti vese vane mapropati avo vanenge vachitariswa kupiwa mari yemunyika. Zvino kana wakanga usina ari kumusha anenge achifanira kunge achizoichinja kuti inge ichipinda ishande ikoko, nekuti hauchakwanisa kunge uchiiburisa munyika iri US dollar. Pane paine dambudziko, toda kunzwawo imi vana veZimbabwe vakateerera kuti muri kuzvifambisawo sei vanenge vaine mapropati kuZimbabwe. Maakuwana rendi dzenyu in local currency, RTGS kana bond, itonzwa kuti muri kuzvifambisa sei.
Yebo Jonga, balaleli siyalinxusa ke ukuthi lisitshayele ke ucingo. Inumber zethu zeWhatsApp +1 202 465 0318. Ye, lingasitshayela lingasithumela inumber zenu siyalitshayela ucingo. Ye, lilalele ke emsakazweni weStudio 7 Live Talk Jonga.
Chris, we are now joined by Mr. Albert Matapo. He is the president of United Crusade for Achieving Democracy. That's a political party and it's a green party. He is based in Sweden. Welcome to our show, Mr. Matapo.
Thank you very much for inviting me into your show. Thank you.
Welcome. My first question to you, Mr. Matapo, is what do you make of the statutory instrument 142 of 2019 that was gazetted on Monday?
Yes, thank you so much for that. I feel that that special instrument, to start with, is not legal, in the sense that to start with, they were supposed to go through parliament, because when they introduced the multi-currency system, they used parliament, and how then could they just come up with a statutory instrument without going through parliament? So, in my view, this special instrument is illegal. That's the first point. The second point is that I feel that still they are telling the nation that they are trying measures to correct the problems that we are facing at the moment in the country. But I can see that these measures which they are putting in place are not the correct measures. I don't know what sort of economics they are trying to introduce, because they are disregarding the fundamentals of economics, the exact measures which they should take. They are not adhering to that. For example, I mean to say that they should address the issue of production, amongst other things. We should produce so that then we can export to get the foreign currency and stabilize our economy. All that has got, there are a lot of other things that hinge around that. And so in my view, this introduction of the Zimbabwe dollar is not going to help, because by the time they remove the Zimbabwe dollar, the same problem which was faced during that time is going to come, and maybe times two. Yes, in the meantime, there might not be any physical effects as such to the majority of the people, but the rate of exchange is still going to skyrocket. And in the short run, or rather in the medium run, we are going to experience, or we are going to see products running out or being removed from the shelves of the shops, simply because the business people, the people who are running businesses in Zimbabwe, especially shops, they import most of their commodities which they sell. And so they need foreign currency. Yes, the RBZ can say we have got foreign currency, but we know that they don't have. We will never agree to that fact, because If they had foreign currency, then they would be giving that foreign currency to the
business fuel community.
Importers of fuel.
Thank you so much. Just stay on the line. Hello? Hello?
Hello, this is Wilbert Mukori here.
Yes, Mkoma Wilbert, how are you?
I'm okay. How are you, gentlemen?
Yeah, we are doing fine. Where are you calling from?
The UK.
Thank you so much for joining us. You have the platform.
Well, what I wanted to say is that the introduction or reintroducing the Zimbabwe dollar, that had already happened. The really big thing that happened yesterday is the scrapping of making it illegal to trade in any of the foreign currencies. That is really unfair on the part of government, because people, when you are going to trade something, you need to be able to have the confidence that the money you are getting for whatever you are selling will be valid tomorrow. And at today's monthly rate of inflation of 80%, it means every 6 weeks, the new Zimbabwe currency, whatever it is, bond or RTGF dollar or Zimbabwe dollar, whatever it is losing half of its value every 6 weeks. Now, that is very difficult for anybody to do business.
Mm.
That is why people, when that is the situation, you'll find the minute you sell something, you get the local currency. You will try as quickly as possible, if you can, to change them to foreign currency, which is more stable.
Mm-hmm.
In other words, they're now bringing in an additional complication on doing business. And whether we like it or not, the Zimbabwe dollar at the present moment, even at 80%, that inflation rate, that is totally unacceptable.
Mm.
And it is government's responsibility to come up with policies that makes the economy stable and grow, and the currency stable.
Mm.
And they fail to do so. And for them to make it illegal to trade in foreign currency, that is totally irresponsible. Particularly since 10 years ago, we went through the same thing.
Mm-hmm.
You know, inflation then soared up to 500 billion%. That means every hour the prices were changing.
Yes.
Some of them were changing by the minute.
Mm.
Impossible to do business. That's why the shops were empty.
Yeah.
Nobody could do any business with any confidence.
And thank you.
To pull people to that same level again is what people are objecting to.
Thank you so much, Mkoma Wilbert.
Thank you.
Welcome. Regai Tore Mgumteri Rarparunari. Hello? Hello? Oh, I think we lost our caller. Mkoma Wilbert, warukuti iwo, ushandiswa kwemari kwakusiri chinhu chitsva chaichiitika. Zvatogara zvichiitika kuti mari yemunyika ichishandiswa nokuti kwakuine RTGS ne bond note. Asi chitsva chazouya ndechekurambidza kushandiswa kwemari dzekunze kwenyika. Vachiti zvinhu zvakaoma paitori nemucherechedzo wekudhara muna 2009, 2007, 2008 kusvika 2009 vanhu vaitenge vachishupika nenyaya idzodzo. Saka ndomamirira aita zvinhu kudzokorora isekoro yatangotenderera.
Yes, penduke kuwe Nkosazana Dlamini. Ukhona ecingweni?
Khona mfowethu.
Yeah, ungasitshela ukuthi wena ngokubona kwakho okwenzakalayo lapha elizweni kakhulu khonoko osokwenzakela kwemali lokhu kungakubangelwa yini, kwehluleka ukubusa yini kwababusi, kumbe bayenze njengoba sisizwa abanye besithi hayi kukhanya bayenze kahle bavumelane lakho, wena ukubona njani?
Nambona ukuthi kwehluleka ukubusa ngoba abantu ababebusile izwe bona babusa kudala. Ukuthi amadibha laba badilizayo izikolo abazitshisa abazange bakwanisa ukuthi bebuye bezilungisa. So nxa ingani bayekela abantwana abancane, abanye abantu bamanye amaphathi abuye abancedisa. So i-pride kunokuthi becela uncedo bebuza okunye abanye abantu bebancedise. Soko kuti bebebebia besenza into efana nayo efana nayo. Ngiyabona sebehlulekile. Ngiyamkhalela uZulu sekhaya. Thina singapha siyadla. But yeva kithi ihlobo zami zinengizilalele. Kuyasihlupha lathi ngapha abantu balala bengadlanga abantwana bagwanisi kwesikolweni. Ngiyakhulekela ukuthi uNkulunkulu abe lathi abe leZimbabwe asihawukele. Ngoba izikole ezasalayo zayakhiwa ngamakhiwa. Thina sakheni kube siwakhileyo. Owethu umbone i-vision ngathi i-leadership kayila vision. Nanibale vision. Even last that encourage abantu ukuthi singaphandle kufanele sibe le vision. Umuntu olalelayo kufanele ebe le vision. Yes, usesibona ukuthi abakhokheli bethu behlulekile, but thina esingaphandle i-vision esilayo silani. Wonke umuntu athe sosebenzayo ule vision bani kusasa. Ngoba kube lokho esiblame abantu, siblame abantu. But thina kufanele lathi ukuthi sibone ukuthi kusasa nxa sibuyela ekhaya, ngoba lokhu kuzadlula kulanto abadala ukuthi ongapheliyo kuyahlola. But ukuthi nanxa sembuyele ekhaya ngizancitsa njani ekhaya.
Hayi, siyabonga ungayalo lokhu ubambile ucingo khona apho siyaphenduka kuwe nje.
Yes, tinemthereri Chris. Hello.
Yes, makadini.
Takasimba ndiyana.
Ndiyozi Gavure.
Ba Gavure, makadiwa Gavure.
Yo simba magadini yo vari munyaya yandoda kuti mishe mudariro ka ndeyo kuti vanhu vari kuti kunyika kuite foreign currency shandi mouth currency iko vanhu vari kusha kwedu 70% yavanhu kusina on access kumari dzodzo murenga muchida kuti zvitwese ndaida kuti vanhu vanotaura chadresi nyaya iyoyo kuti mai vangu vari kuchinamboya vari kudotito vanotiambira vachitengesa vakuri kukurama kwavo vanobata zvitota vachitengesa vanowana kuti mari yekuti vazondotenga shuga nezvimwe foreign currency.
Okay,
ndokuzoleva ndikataura nyaya yekuti kwatiri kuenda kuzoti hurumende yapindira yadi ukupatiwa kumucheto kwenyuwe yaikuti three quarters zavanhu vari kumusha. Vana vanoda kuenda kuchikoro, vana mai vanotengesa nzuri vanotwa zvashomo vachitengesa. Vanhu vari kuroorana vari kuruzeza. Vanhuva vanofanira kuchaja naroora neforeign currency. Chimbondiudzai kuti what kind of a country are we trying to make?
Regai
kuti inyaya yekuti ishuma Zimbabwe inyaya vari diaspora.
Regai tipe vadare vedu. Tipe vadare vatinzwe kuti vanokupindurai sei vamatapo nyaya iyo. Hanzi zvikamu zvinodarika makumi mashanu kubva muzana, more than 50% of Zimbabwe local people, Zimbabweans, they don't have access to foreign currency. Hanzi muda kuti vararame sei kana munyika muchinzi mubvumidzwe kushandiswa mari dzekunze. Vapindurei tinzwe mukoma Gavure vari parunhare. Alo, vamatapo.
Mashoko amataura akanaka zvikuru ende tinoanzwisisa. Handifungi kuti pane mwana weZimbabwe ari kuti ngatishandisei foreign currency munyika medu. Hatisi kudaro kuti ngatishandise foreign currency. Tinorwira kuti vanhu vari kumusha nevanhu vese vari marginalized vange vachirarama, pave nekurarama kunoita vanhu kwakanaka. Asi point yatiri kutaura ndeyekuti hurumende yedu haina chayagadzira. Ngaigadzire zvinhu zvinoita kuti chero ivowo mbuya vanoteya mariva avo vagone kurarama. Apa patabatwa kumeso kunzi tagadzira zvinhu, ipo pasina chagadzirika. Saka tiri kuti isusu maona mombe yenyu imi iri kuita manyoka, motora tsono monosona panobuda nemanyoka paya, moti ndagadzira dambudziko. Ndiko kugadzira here ikoko? Hapana chagadzirwa apa, nekuti dambudziko rakambobvisirwa Zimbabwe dollar. Ndiro dambudziko richiripo nhasi rinotova wese. Saka chiripo nhasi ndechekuti varambidza vezvitoro kutengesa neforeign currency kana kuti nemulti currency, kureva kuti vakutengesa nebond note yagara iripo. Atipoti isusu ngatisataura nyaya yekuti vaitochisa zvindola. asi kuti bedzi chavaita ndechekuti vabvisa multi-currency. Saka kubvisa kwavaita multi-currency kucha affecta mbuya vari kumusha ivavo munguva pupi-pupi yatiri kuenda. Hatisi kuenda kure nekuti hapana solution yaitwa apa. Tati solution inogadzira zvinhu izvi ndeyekumutsa maindustry kuti vanhu vaseenze. Zvinhu zviende kutengeswa kunze, tisahodha zvinhu kunze, nekuti kugari kutana mbuya vacho iyoyo inobva kuSouth Africa.
Yes.
Haikurima munyika medu.
Thank you, Amatapa.
Vongu vanogona kuti vanoda kutenga havo nemari yemuZimbabwe, asi munhu anonohodha shuga iyoyo achaenda kunohodha kuSouth Africa neforeign currency.
Thank you, Regai.
Atitora kupi?
Regai titore muteereri waMatapa maita basa. Ndofunga mukoma Gavure Manzwa mhinduro yapiwa naMatapa, tinotenda zvikuru. Regai tinzwe kune mumwe muteereri. Hello?
Hello, Magadini.
Yes, zita ndiani?
Vamadondo.
Vamadondo. Thank you so much kupinda muchirongo waMadondo. Pfungwa dzenyu ndo dziri kudiwa pano, tipewo tinzwe.
Ndinotenda. Ina ndivirira ne zvirwizwe. Handi vari kutaura zvevanopota vachitaura zvevanotaura zveforeign direct investment. Vanouya vachiinvesta vachizotengesa nemabhondi. Saka imizi vakutovharira mainvestors panze because kana vanhu kana mabusinessmen akuzikauya atengesa nemabhondi iwo vainvesta maforeign currency asi balance.
Yes. Asi in a normal situation mukoma Madondo, handiti vese vanonoinvesta munyika dzevamwe vanotongonotengesa nemari inenge irimo munyika yemunyika imomo. Saka hapana chakaipa kuti vanouya nemabhizinesi avo muZimbabwe vatengese zvigadzirwa zvavo ne RTGS kana bond, nekuti ndo mari yemuZimbabwe iri kushanda.
Bhati dambudziko rinoitika nderekuti bhondi rachoa so far ndofunga rinongowanikwa imomo muZimbabwe kana posapose nekumabhero kuchinji kwacho hariko. Iye zvino tiri muno kusouth Africa, kana ndichida kuinda kwaanogona kuinda kubhank yowana yes yorowana iriko kubhank, asi ndikaende zvichida bhondi racho handiriwani.
Nokuti harisi kuwanikwa haro kuSouth Africa, asi kana wekuti muZimbabwe kana ringa richikwanisa kutenga zvamuri kudai mino, kuti vanenge vakatongoti akaribata ngaapiwe shuga yaari kuda, pane pasina dambudziko nekuti riri kukwanisawo kuwanisai zvamuri kuda. Asi nyaya yamataura henyu yekuti vekunze, nokuti vanenge vachitarisirwa kuzoti mari dzavo vanga vachidziburisa pano nepapo, ndofunga pangatozongoita dambudziko kana Reserve Bank yacho isingazokwanisa kunge ichiti wawane maUS dollar. Plus nyaya taurwa navamatapo yekuti vazhinji vemabhizimusi vanotenga zvigadzirwa kana zvavanogadzirisa zvigadzirwa zvavo kubva kunze, saka vanenge vachishandisa foreign currency iyo ichinetsa kuwana. Ndofunga ipapo munotsigirwa navamatapo. Maita basa mukoma Madondo. Thank you so much. Chris, that's one of our callers, Mr. Madondo, who says he disagrees with what is happening. And he says the government talks of foreign direct investment. How can that lure foreign investors if they cannot access their US dollars, or if they don't have the capacity to bring in raw material because there is no foreign currency? I think it's Nemo Mtere. Hello? Takasimba Zidandiani? Narenyu iri kunetsa kunzwa. Muri kupi?
Iri kuBotswana.
Muri kuBotswana, ya izvi zvinenge yamboti o. Matizita ndiani?
Ndati muri kutaura naHilary Gamba.
Foni yenyu yanga isinganzwike mukoma, saka ndiri kuti mudzokorore kuti vateereri vanzwe kuti ndiani ari parunhare, Gamba ripi riri parunhare.
Aiwa, tinotenda nekuve muchirongwa. Inini chete chichemo changu ndaingoti iyo government yakangokata kushandisa maforeign country, asi dzadziri mari dzanga dzichingoshandisiwa without warning. But dai vanhu vakaziva vakagara vakagadzirira kuti mari ichamiswa panongoti ngomuka chingoti mari haichatoshandi zvachese, pasina munhu ambogadzirira kuishandisa angainayo. Hangu chete mashoko iwayo.
Ndofunga vane zvikonzero zvakaita kuti vangomuka vachi zivisa vanhu, pamwe vanotya kuti maifanovigamari.
Asi zato konfiza na jinja ni maridza kuti vanodzisa epi pari zvino.
I know. Thank you so much, Mkoma Hillary. Okay, that's Mkoma Hillary from Botswana. He says people should have been given warnings or ample time to adjust to this new statutory instrument. Maybe it was a way of avoiding people hoarding or money laundering. Yeah. Muzare Dlamini.
Jonga, before we go to Dlamini, let me read a couple of messages from our Facebook page. Silo Tabani Love, Otiena Gandhi, I think it's a good move. As long as they will protect the currency and stop printing it because of its ghost workers. U Vivian Love, Otiena, Mina, Mbona, Kulobu Kevengu, because nga upete currency from other countries. Bazo kunchinche lange price yabo abayifunayo cause uyabe ungasela choice kumele usebenzise imali yabo khona eZimbabwe. Slow Clemens Mzola, uClemens Galobanga Luto, siyakubingelela ke Clemens. Silo Kumblani njalo, Kumblani ukuthi lichona njani, sicela libe lisazisa ngomdlalo wenguqu. Hayi, uyaqhubekela phambili. Umdlalo we Uganda le Zimbabwe lokho zingu chiki lobhanqa 1-1. Yes, Jonga, I understand we have another caller.
Hanzi nemwe muteerera anyura pa Facebook page yeshona FUA. Hanzi tiri kuona bora saka tofunga paita
clash.
Yeah, kuti tiri kuda kuti vateere tingati nawo pano. Iyo varada kumbonodongorera navo. Aiwa ndizvo zvizwa rakakosha because chikwata chenyika chiri kutamba iye zvino zvibodzwa zviri 1-1 Zimbabwe 1 Uganda Cranes 1. Tinemwe muteereri parunare. Hello.
Jonga makasi.
Dakasimba makasimba ndiya nawo.
Ndiva makoni pa South Africa.
Va makoni pa South Africa, pfungwa dzei ndo dzatatomirira izvozvi.
Right. Ndoda kutanga nekubvunza mukomo wambofona achiti mbuyo wangu anotea mariva what. Ndoda kuvabvunza kuti vanga mbuyo ava varembenge vachirama vari kupiko kubva 2009 kusvika 2000 pese baba chishanda US apa vai mboriramira vari kupi mbuya nekuti USA dora kachishanda. Right. Nawo iri kuitika ndeye kuti hei chimuti chedu chehupresident chakatorwa nedofo riri kutoita try and error kutoti ndizvo here. Ipapo apa vakatoteyawo kuti tumari tunotumirwa nevanhu variku diaspora vese ndotwa vatoteya ipapa. Kune munhu wese ariku diaspora ari kutumira mari kuZimbabwe. Kana mukaramba kuchitumira nevo zvichiinda kumabhengi kana vari mabhengi avo, izuva rimwe chete raanongorima obva ototora mari iyoyo, otoichinja osara zvake oisirwa mapepa. Zvavatoita izvi hapana zvavatombotiitira kana hwani ende kutounza inonzi nhamo pfumbu chayo chayo. Dei vagona kurangarira kuti chakamboita kuti USA rivepo chii. Hazvisati zvagadziriswa zvakaita kuti iyo USA yacho havasiwo vakaita kuti rivepo but vaku zvakaoma mukoma Jonga ende tiri pamahwani this time tiri pamahwani asingaiti. Nekuti ane chimuti chacho. Hei, kana kuti nditi dhanda ejere kana kuti
Mukoma makone hatinyanyo kurudzira kuti munge muchishandisa mashoko akadaro kungotaura chete maonero enyu asi mashoko anenge anozonyombayo atakubvumidze hedu pa Studio 7 asi tinotenda zvikuru nekuti mataura asi rimwe dambudziko ndere kuti manje mukoma Gavure vataura nyaya yekuti vanhu vari kumaruzevha uko vachararama sei hatichagona kuvabata zvakare kuti tinzwe mhinduro yavo asi ndinoimba kuti ivazvinzwa zvamabvunza tichanzwawo mukati imomo kana pane vamwe vateereri vanogona ngo vachikupindurai. He is saying that how were people surviving between 2009 and 2019, which is now when this statutory instrument was gazetted. He was responding to Mr. Gavure, who had said that more than 60% of local people do not have access to foreign currency, so people should not cry for foreign currency. Chris.
Kiabo, Jonga. Yes, lomnyom laleli sizathi ke sesibuya ku mama u Isabel Dlamini osecingweni kodwa ke kathesi silomlaleli. Hello.
Hello.
Yeah, dear now.
Ndavadope ri ukaroi.
Vadope kukaroi, kwakaruru.
Kukaroi kuZimbabwe.
Ehe.
Atarwadziwa zvikuru nezvekuita hurumende iyi ine udzvanyiriri hwakanyanya iye zvitakarima fodya mari yedu vakashandisa tirikukanda tirikunhonga sosve nemuromo tiri kutambura zvokuti tiritoshaya tingabatsirike sei hurumende iyi ngaibve pachigaro haikwanisi kutungamirira nyika zvachose yatadza.
Imi semurimi wefodya makarwadziwa papi nekuti tiri kuona kuti mutemo uyu wakauya nezuro mamatorima nekutengesa fodya yenyu kare.
Takarima tikatengesa fodya tichiita seo tichawana mari inotenga tikaisirwa maRTGS. RTGS yacho tikaenda nayo kushopu haisi kutenga iri kuchadzwa mitero yakawandisa uyezve mari iyo tiitewo bhizinesi nayo isisi mazimbabweni tisi tiwane cheuviri pairi hatina ndeyekutenga mabhisiketi nekutenga maswisi chete mhuri dzedu dzichitambura hatina kana chatiri kusiyira vana vedu. Vana vedu havana kana nhaka vachasara nayo kunze kwaiyo hurumende ivo vamunangagwa ndovari kupfuma nemhuri yavo zvikutiwadza.
Pakaoma pakaoma.
Ndatikumbirawo kuti pamatoks ari kunzi aitwa aya vataure vatamisa United Nations ngaitorowo matanho tanzwa vanhu vari kupera muzvipatara hakuna mishonga.
Yes.
Hakuna kana chikushuga yachatengeka yari kuita $26
for 2 kg.
Pa 2 kg chindiudzai nhasi unopa vari kuti ivo vari kugadzira mari yavari kugadzira vachaibhondesa ichawana simba papi ivo hapana chavari kugadzira chavari kutengesa kune dzimwe nyika asi vari kutiwana kugadzira mari mari iyo inozoshanda sei iri mari yemunolokawo chete isingahodzi kunze kwenyika isiri kudya zvinhu zvinobva kunana South Africa, Zambia, Malawi zvinhu zvatiri kudya muZimbabwe ndezvokunze kwenyika iyoyo mari yavari kudhinda inoshanda sei
thank you so much vadope maita basi
tanzwa nehurumende yechimbabva ita kuvara
aiwa regai tipe vamwe mukana
takanaka maita basi.
Thank you Chris. That's Mr. Dope from Karoi. He's a bitter man. He says he's a tobacco farmer. He sold his tobacco crop but was paid in bond notes and the bond notes they buy nothing. And they remember when the bond notes were introduced, I think if I recall, Reserve Bank Governor Dr. Mangujka said it was going to pay farmers, especially tobacco farmers, incentives.
Yes.
It was meant to be for incentives. And now it's being used to pay for that crop.
But I thought I saw somewhere on the statutory instrument where they say that tobacco farmers will be paid in US dollars.
That's what they have been promised. Even last year, they were promised that they were going to get paid in foreign currency.
Okay.
You can bring in Mrs. Dlamini.
Yeah, Mr. Dlamini. Hello, Mr. Dlamini. Yeah, ukhona. Hello, Mrs. Dlamini.
Yebo ngikhona le ngizwa ngikhona.
Yes, sengkuzo.
Yeah.
Yeah, uyabezwa abanye bethu abalaleli bakhuluma lapha ngomumo lokunye kunjalo. Wena uthini ngakho nxa usizwa abantu bekhuluma ngakho lo?
Akunzima shiwa kunzima. Kunzima njengwana lo laba abalimayo abalimi bayakhala. Uthi izinto zabo bazozithengisa njani? Akunzima. Kunzima.
Ye, manje wena ugcine nini ukuye ekhaya?
Nothing. I send this catch and this catch on.
Usule sikhatshana. Ubona ngani ungathola kathesi imali yokuhamba ungahamba yini ekhaya ngomumo lokho?
Hayi hayi bengile sikhathi ngahambi ngaye ekhaya. Owakathesi hayi hayi kwangcono nxa ngiye ngihlale for another 2 years or more. Ngoba njana So I'm at the open. I'm at Ketsi. We are still 19 hours. We're at Ketsi. Nasabu chayela. I look says chayela. Hey, UK nga. Ah, in to zakona ze. I mean, ungan katas wunavantu shupe.
Ah, hey.
So uti ntati mali ntengi indiza ngibele kwangcono nithumezele izihlobo zami. Ngizabe ngibabona khonapho ngikhulekele ukuthi izinto zizotshintsha zizoguquka ziguquke masinya.
Hayi, bezwakala. Hayi, sibongile. Labo abalandela inguqu lokho zinguchiki lobhanqa 1-1 Uganda 1 Zimbabwe 1.
Yeah, tisati enda kunava Albert Matapo. Ramaya nyimuri parunareva Matapo. Tinemwe mtereri. Hello? Hello? Yes, ndia now?
Ndi Joel ari pagokwe.
Mukoma Joel pagokwe.
Ini ndandine muono kuti bodi kudirinde richishanda zviri nani. Be hurumende iriyo iri kuhodha zvinhu kunze kwenyika. Yesa mahuseus. Then vanhu vohodha mahuriselo vachitengesa around the country. Otherwise zvingada zvitobatsira dhani kuti munhu ate mari yekutsvaka kuti aende kunohodha kunze kwenyika ivo vachiramidza kuti shande munyika. Ndo maonero angu iwayo.
Okay, government, you are the sole supplier of goods from outside the country, then business people are chitora from the government.
Then one stable bond because every day we can watch in the rate is a thing was retired at $4, not $3 for $5. Saka Omera Moon and got Shanka bond as now.
Regai tinzwe kuna vamatapo. Thank you so much, Mukoma Joe. Teerai tinzwe kuti vamatapo vanoti ine mubvunzo wenyu. Vamatapo, that's our caller, Mukoma Joe from Gokwe, who says for the bond to be effective, it should be the government bringing in goods from outside the country. Then vemazvitoro nema retailers, they buy from the government for resale in the country. Aminoti munoti.
Yes, ndavanzwa hangu vachisanangura. Zvavataura zvine musoro kuti dai kuti hurumende ndiyo inohodha, yozo vanhu vozotenga kuhurumende, asi hazvisi practical. Pakutaura, it is possible just to say it, but government cannot do that because that's not government function. Let me just go back a little bit kune zvamambo wekutaura. Zvaitwa nehurumende izvi zvekuti inoita reintroduce Zim dollar yobvisa multi current system zviri normal, ndo zvinoitika nyika dzese dzepasi rese. That's how these countries operate. True, I agree with you. I agree with those vanofunga izvozvo. Dambudziko chete riripo nderekuti nyika yedu mamiriro ayakaita ndekuti haisi kuoperata zviri normal. Dai kuri kunzi tanga tichioperata zvinongoita dzimwe nyika vana South Africa vana Botswana, kuti tinoproducawo zvatinoproducea tichitengesawo, tine balance of payment yedu iri nani, then zvanga zvisina dambudziko. Zvavaiita izvozvo zviri normal. We agree kuti zvavaiita zviri normal. Asi pane dambudziko chete ndipapo rekuti nyika yedu haisi kufunctiona zviri normal. Nekuti iyo pachayo haizi kuproduce.
Thank you.
Itatarisana chete kuti vabvisa mount current haisi dambudziko. Life can still go on. But rinozongova dambudziko pakuti zvine kuda kweaction yavaita iyoyo, vaita kuti vanhu vareact, vanhu vanobva vakwidza maprize ezvinhu nekuti vakuvhunduka kuti okay, saka tichawana kupi forex ikunohodha zvinhuzve.
Ndikubatei vamatapo. Rambai nyimuri parunhare, titore muteereri. Christine muteereri.
Yes, lo mlaleli, siyakwamukela kuhlelo.
Yebo.
Ye, sikhuluma lo bani?
Sikhuluma lo Morris Makombisa Moyo.
Morris Makombisa Moyo, siyakwamukela kuhlelo.
Yebo baba.
Ye, ungasiphi imbono yakho ngodaba lwemali lona?
mina ukuqalathele ke sikengubonela kakhulu. Ukuhulumende wakithi uyehlulekile. Kazame ukunikwa abanye ngobe yena ngokwakhe akalanto abangayenza. Ngoba ukuchinta konoku lapha sebesifisela ku 2008. Ngobe imali zethu zadliwa zaloba ngenxa yokona lokhu ukuchitsha izimali. Besicela ukuthi uhulumende eke ninike omunye umuntu ozaba le vision umbono ongcono kulalo olabo.
Manje ke uzaphi
wathi sebehlulekile sibizana kayibeke phansi umthwalo kuzima kiyo.
Kodwa sivela kukhetho phela uzaphiwa njani omunye ithuba lo bona abantu sebapha omunye ithuba.
Akaphiwanga ngabantu bathontsha amavoti. Abawinanga badliwa ngishamisa.
Hayi kezwakala, hayi sibongile kakhulu mnumzane.
Sibongile baba.
Okay, libe lobusuku obuhle.
Mina ngisetholotsho.
Oh, usetholotsho.
Yeah.
Yes, sike seze ukuthi itholotsho vele i bese kusebenza i bond belingasamukelwa.
Uvele khona apha sike zisole eziningi ezingasabemukeli. Izini yena ugakule nalo ohlale khuluma kusitudio 7 kalifuni yena ibhodi.
Esitolo sakhe.
Esitolo sakhe.
Manje njengoba umthetho susithi licala likwenza njani?
Asikwazi kuye yathi wena ngoyizani.
Yeke, ayezinye ke izitolo ezingasobezani.
We don't have cap or do we not?
No. Zonke lazo sezinjalo bese abasemukeni amabhondi wona lezo sebefuna amarandi.
Hayi, okay, hayi sibongile kakhulu, ube lobusuku obuhle.
Yebo baba.
Yeah, jonga. You know, I asked the caller here. I've been talking to some people in Cholocho and they say that they last used the bond note last year.
Okay. So, all along so they're using rand
okay. And US dollars. Mm-hmm. But now I'm asking him what happens because it's now illegal. He says it's still going on.
Oh.
Mm-hmm.
Yeah. So I think we need to hear from all parts of the country. Yesterday we heard from Mashingo that most retailers, it was business as usual.
Mm-hmm.
Yes.
Yeah, we'll do that. We are going to our guest again, Jonga. Mm-hmm. Who is the next?
Tombozwa vamatapo ndofunga nerurimi rwaamai kuti inyaya hombe imwe yanga ichichemwa nevamwe vari mudiaspora inyaya kuti vanenge vaine midziyo yavo kuZimbabwe vane dzimba vane mabusiness nezvimwe zvakadaro vakunzi vanga vachirendesa kana kutengesa ne mari yemunyika pane tarisiro here kuti vanhu ivo vanogona kuzobuditsa mari dzavo vachidziendesa kunyika dzavanenge vagere vemabhizimusa.
Nyaya yamataura iyoyo yakanaka zvikuru. Dai kuri kuti zvinhu zvese zvanga zvichioperator normally sezvazvinofanira kunge zvichiita. Zvaifanira kunge zvichikwanisika kudaro kuti nyangode ukatengesa neZimbabwe dollar yako unongopinda mubhengi wongochinja nyore nerate iri pasi rese kana kuti unotora mari yako nyango kaenda nayo kuSouth Africa waigona kunochinja. Asi pari zvino nekuda kwekuti dambudziko redu hatina kurigadzira kubva parinofanira kugadzirwa. Saka hazvisi goni kuzova possible. Saka vanhu vari kunze kwenyika vane zvinhu zvavo zvakadaro vakange vatengesa vanosangana nedambudziko guru rekuti mari yachona vagone kuzoiwana. Saka ndinoona kuti chokwadi vanhu ivavo vari kuchema kuti tine mabhizinesi edu tiri kutengesa zvinhu zvedu kuZimbabwe tetida mari yachona kunze kwenyika. Havazogoni kuiwana kwakutoitsvaga zvisiri zvichaizvo chaizvo zviri panzira iri pamutemo. Zvino ukaira watsvaga nenzira dzakadaro mari iyo unozoiwana yahafu kana kuti yakota kana kuti isisiri pawangochifana kuiwana iri. Saka iroro chokwadi idambudziko guru nekuti zvinhu zvemunyika medu hazvisi kufamba nenzira yazvaifana kunge zvichifamba nayo. Chinongodiwa chete ndechekuti ngatigadzirise pane sosi yedambudziko, panotangira dambudziko, tikapagadzira ipapo zvese zvimwe zvese zvinobva zvanaka.
Thank you so much. Vamataparamba yemuri parunare. Chris Mutambo pakati pe Zimbabwe Warriors na Uganda Cranes wasvika kumagumo wapera uri mangange 1-1. Mamirira zvakaita zvakureva kuti Uganda inenge ine mapoints mana, Zimbabwe ine point imwe chete makwikwaya. Zimbabwe yamirira kutarisana ne Congo mutambo wacho DRC ndoa wachazenge vachitamba nao next game rao. Ndofunga ndo mutambo umwe chete wasara. Hatizoziva kuti kana Zimbabwe kuti ikakunda Congo kuti inenge ichizokwalifya here makwikwaya, nekuti zvakudependa kuti mutambo pakati pe Egypt ne Uganda unenge waperawo zvakadi kuti pange vachiqualify. Teta akuzonzwa nyanzvi dzemitambo vakaita sana Zulu vana Blessing ndo vanenge vakuzwa kuti permutations dzinobuda
sei. Yes, yes. Ye havalalele avakati vilandela inguqu isiphelile, ibhola seliphelile, iphele zingutshiki lobhanqa 1-1. Kodwa ke ngemklomelo iUganda yona isile 4 iZimbabwe 1, okutsho ukuthi iZimbabwe isiza khangela ukubana isizadlala le DRC. Ye isikhathi iso sesidliwe ke umangwe lathi sesisele nje lemzuzwana emlutshwana. Ye singake hlukani ke nkosazana Dlamini, ungasipha nje elakho elokucina wazisa loZulu, usicebisa loZulu ekhaya ukuthi ye ngesikhathi lesibe ngenza.
Kunzima ukuthi nje bathi ukuthi into engayisho ukuthi siyabathandazela lathi sizazama ukuthi sibe sibaphosela konke sikudobhayo. Uthumumo wakhona enzima ngoba ngapha thine impilo ilula nxa ukhangela ngekhaya, ukuthi ngama abantu bekhaya abasekhaya yamaqhawe yamaqhawe. Engithi kithi lathi singaphandle songathi singaba lombono ukuthi ngensuku ezilandela sigcine lathi sincedise ekhaya, sincedise ilizwe
lakithi. Hayi, kuyezwakala. Hayi, sibongile kakhulu ukuba lawe kuhlelo, ube lobusuku obuhle.
Sami ngibongile.
Okay, bye bye.
Tisataenda kuna vamatapo kutinzwe mashoko awe kugumisira. Ikatimbona kuti vateereri vanyora pa Facebook page yedu vari kuti hanze na mai kana ndimuzvare Hilda Nkomo, hanze Anze, they must not use the scarf for footballers. Ndofunga kuti hanezve mutambo wapera uyu uri mangange 1-1. Mapera aita mutambo, Uganda yane 4 points ndeiri pamusoro petable, koya Egypt ine 3 points. Koita mukoma Courtney Koti Mpemi, anze maswera sei tadrawa neUganda, udzaiwo coach asatambise Musona next game aise mahachi, maonerawo panyaya dzemutambo ayo. Then Hilda Nkomo, and so what is this caller talking about? The government is just abusing the nation totally. Ndo maone ravo. Tandiwe gumbo kunzi mashua loku okwe mali. Then mumemtereri anzurumende ya mbozama. Asi zirukuratiza kuti ya kurirwa. Kwa kuchungo vuma kuti njugadzare mandimko maprospa maramba. Eva matapo takushuka umagumo yichirongwa chedu mashoko enye upesera.
Ya mashoko angu ekupedzisira ndinongoti kune vatereri chokwadi zvinhu zvakaoma. Kwatiri kuenda ndiko irima, hakuna anoziva kuti tiri kuenda kupi. Dai kuri kuti hurumende yagona kuterera vanhu kuti igone kuuya nemameasures kwao, isu hatisi kuti hurumende isagadzira isaita mameasures anochinjisa zvinhu, asi kuti tiri kuti mameasures avari kuisa aya kana kuti mameasures avaisa aya haasiriwo haatombobatsiri dambudziko ratinaro richatokura kudarika ranga riripo, nekuti hapana chavagadzirisa, dambudziko richaramba riripo. Saka tichazoona munguva inotevera kuti chii chimwe chavachagona kuita, asi pari zvino chokwadi hurumende haina chayagona kuita, haina kugadzirisa kwayaita. Ne this mutemo mutsva wavaisa iwoyo.
Thank you so much. Maita basa zikuru wa Matapo, Chris.
Yes, thank you so much, Mr. Albert Matapo, leader of the United Crusade for Achieving Democracy in Sweden. That's an opposition party. We also heard from Isabel Judith Dlamini, the chairperson of the Bradford community in the United Kingdom. Thank you so much. And all our listeners, the name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
Neni, jonga kandemiri, toba talamushirongwa, tunotevera, morara shakanaka.